vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu pa Warren Park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo achida kukurumidza kuvhota asi zvakona nganga murapwa achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutoso vabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiriri webato rinopikisa reTCCC Vanelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Pakuvhota hakuna kumira zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu. Asi kumaruzevha tikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekungunyikidza masapo nokuchiita siri pamutemo fasi kuchiita madhesiki ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati vagona kuti mavhotera pati kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa, hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kutipa voters.
Vachamisa vati zvisinei nezvimingaidzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda.
Asi tero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa naMwari wedu, nyika ino yaane rokare takahwina tinotambira tahwina.
Kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare, vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzokundwa. Vachamisa vachangobva vari kukwikwidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANPF vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru weZEC vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu panze unova mutemo usingabvumirwi neZEC. Vamwanga vakatopfeka rigali yapanze zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru weZEC anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vawili mate vati
kuuya kwavaita vachiuya kunova pamwete vanhu vakawanda paarea ini zvokuti zvaanga zvine disturbance. Asi isusu tachikuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva ino tativapa mukana wekuti vavhote zvisinei nekuti ndiani.
Vanyamubarwa Sheki vanovhota kuAvondale uko kwanga kusinawo mapepa ekuvhotera vaudza Studio 7
23 ranga riri zuva rokuzikanwa kubva kuzeki kubva kupi kuti is the day yekuti munhu wese avhote. So tauya kuti tivhote woudzwanzi hapana ballot paper.
Ambuya Trines Ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya vati
ndokuya kuno kuku haiwani ndaritsvaga futi ndarishaya saka ndatodzungaira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kupi kure ini zvokumota yekufambisa handina ndoenda nei.
Kunze kwekunonoka kutumira mapepa mamwe mapepa ekuvhotera anga akakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo yeTCCC neZANPF. Mumashoko kuvatori venhau Seki yati muHarare zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva. Kumashonaland East Zeki yati zvikumu makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 95% zvavhura nenguva zvimwe chetewo nekumashonaland Central. Nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu makumi masere nemashanu kana kuti 85%. Vari kutungamira SADAC mukuongorora sarudzo vanevas mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa neZEC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti razivisa ZEC kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare. Mumashoko kuvatori venhau ZEC yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.